Manheru akanaka shamwari. Uye dai ishe vakuropafadzai zvikuru. Zvakare ndinokutendai hama Neville nekutaura kwakanaka ikoko. Ndinofara zvikuru kudzoka patabanakeri manheru ano mukushumira ishe wedu akaropafadzwa. Uye nekuona shamwari dzedu dzekunze manheru ano kuzomunamata pamwe nesu. Zvirokwazvo iropafadzo guru kusangana zvakare kudivi rino rekuuya kwashe. Uye mushure mekunge taona, tanzwa vazhinji vachienda zvisina kutarisirwa nekukurumidza. Tinongokahadzika nguva nenguva, ndiani ari kutevera? Asi tiine chivimbo ichi chakaropafadzwa chekuti kana hapana chinogona kutiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu. Hakuna rufu kana chinhu chiripo kana chichazouya. Kana masimba api zvawo chinogona kutiparadzanisa nerudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu. Uye tichiziva izvi kuti mushure mekunge tabhanakeri iyi yepasi pano yaparadzwa, tine imwe yakatotimirira isina chakaibata inongombeya. Uye tinozorora patariro iyo yakaropafadzwa inobwinya kwazvo. Ndakanga ndichitaura nemudzimai wangu namai Hood nevamwe apo ndichangodzoka. Ndakanga ndichiti zvinoita sekuti rungori rwendo mushure merwendo uye nzvimbo mushure menzvimbo. Asi zvakadaro zvinongowedzera kubwinya. Uye ini ndichiziva kuti tave kusvika kumagumo pedyosa nekuuya kwashe. Ndikati zvakanaka. Ndichitaura nemukomana wangu tichidzika nemugwagwa rimwe zuva tichibva kuSioux Falls, South Dakota. Ndakabva ndati, iwe unoziva kumba inzvimbo inoshamisa zvikuru. Takanga tichiuya tichidzoka kumba. Ndikati tinoda nyika ino, uno ndiwo musha wedu. Tinogona kusafunga kuti ndizvo, asi ndizvo. Isu takaberekerwa musha uno. Mwari vakatiisa pano. Takanga tisina nzira yekuzviunza tega pano, kana baba namai vedu vakanga vasina nzira yazvo. Izvozvo zvaitofanira kunge zviri mumaoko aMwari. Vanhu vazhinji vakaroorana, havana kumbobvira vave nemwana. Asi Mwari vakaona kuti taigona kuuya panyika pano. Zvino kana tauya, tinotanga kukura nekuumbika mumutumbi nemaatomu nezviedza nezvimwe zvakadaro paunotanga kutora kubva muvhu. Zvino mushure mekunge tave pane rimwe zera, zvinomira kuchikura. Tinoramba tichizviwedzera patiri, asi zviri kungoenda, rufu rwapinda. Uye zvino kana tabhanekeri yepasi pano yaparadzwa, tine imwe ikoko yakatimirira. Maona, tinopinda mune iyoyo, tichazivana mumwe nemumwe, hatigone kugwina nachishanu, hatina pfungwa dzemanzwiro iwayo. Hatikwanise, handaigona kukwazisa ruoko rwako ndoti, makadini hama, nekuti ini, unenge uchisina ruoko rwemhando yakadaro. Asi zvakadaro, hatisi mumutumbi wenyama sezvatiri zvino, tiri mumutumbi wekudenga, zvino kana uyu. Uye ndanga ndichifunga kuti zasi kuIjipita, kuti apo Josefa akasiya chirangaridzo kuvana vaIsraeri, mapfupa ake, kuti rimwe zuva vaizobuda. Zvino pavaibuda vaizotora mapfupa ake pamwe navo kuenda kumusoro kunyika yechipikiro. Uye muHebheru wose aida kudzokera kunyika yake. Zvisinei kuti aibatwa zvakanaka sei, asi chishuwo chake chaive chekudzokera kumusha kwake. Uye pose pavaipfuura nepo vachiona mapfupa iwayo, vaiziva kuti rimwe zuva vaizodzokera kumusha kwavo. Tichiri pano takamirira kuyambuka tichibva munzvimbo ino, tinoona guva risina chinhu miri uko kuJerusarema. Ngatizivei kuti pane chakaitika. Zvino kana tazotora uyo wakabwinyiswa, kwete wakabwinyiswa, asi mutumbi wekudenga, uye tiri kufamba-famba munyika dzekubwinya pamwe naKristu, tichitarisana, tichitaurirana, tinogona kutaura. Mweya iri paaritari ichichema kusvikira rini? Uye zvino chii chichava chirangaridzo ipapo kuti tiri kudzoka panyika zvakare kuzodya nekunwa pamwe nekurara? Ipapo achange aripo, agere ipapo pachigaro cheushe, ari mumutumbi wenyama. Amen. Rimwe zuva achasimuka ari mumutumbi wenyama uyu, uye paachadzoka mitumbi iyi yekudenga ichatora kubwinya. Ipapo tichava saye, uye ticharama nokusingaperi mumutumbi iwoyo. Zvakadini? Ko chimwe zvechingaite basa rei? Maona, zvakatogadziriswa kare. Zvingori bedzi, ingodzika hoko yako ipapo, uye worega chii? Tariro dzangu hadzina kuvakirwa pane chimwe chinhu chisiri ropa raJesu pamwe nekururama. Kana zvose zvakapoteredza mweya wangu zvakundika, Ndiye ipapo tariro yangu yese pamwe nembambo yangu.
Christ was the one who made it possible. Not my church or not my denomination, not my
Christ ndiye akaita kuti zvikwanisike kwete chechi yangu kana kuti kwete sangano rangu kwete shamwari dzangu asi Kristu. Ndokusaka Eddie Peronet vaifunga kuti anopenga uye zuva iroro agere imomo senhapwa kuvanhu. Mweya mutsvene wakasvika zvino ndokutora chinyoreso ndokutanga kunyora rwiyo rwuya runoshamisa. Urwo ruchaimbwa pashumiro yemhemberero dzekugadzwa kwamambo wemadzimambo. Rumbidzai mose simba rezita raJesu. Mashoko akaisvonaka kwazvo kubva kumusoro kuchamhembe. Takava neuyu vashumiri, kwetewo vashumiri asi kudya kwemangwanani neveChristian businessmen uko kumusoro uko kuMinneapolis. Uye kudya kwemangwanani kukurusa kwatatitambova nako kwevana muzvina bhizimisi zviuru zviviri zvakauya. Uye Ishe vakatipa mharidzo. Zvino mangwanani iwayo mukudanira kuaritari vana muzvina bhizimisi makumi mashanu vakauya kuna Kristu uye vakazvarwa patsva mangwanani iwayo mushumiro. Oh, zvakangofadza mwoyo wangu muzvina bhizimisi achiuya shumiro dzinoshamisa kwese kwese. Ishe ngavarumbidzwe uye mbiri yose ngaive kwavari. Uye zvino ndine kachinyorwa kadiki pano kari kuti ndichange ndiri muIndianapolis rini musi wachikumi 11 kusvika 15 ndichange ndiri paKedo Tabernacle kuIndianapolis, Indiana. Chikumi 11 kusvika 15 munogara vanhu zviuru gumi nechimwe. Kuswera mangwana acho tichasimuka kuenda kuShreveport, Louisiana, uye tonovako kusvikira kupera kwevhiki kuShreveport, Louisiana, uye tozobva kuShreveport tichienda kuHouston, Texas, uye tichavako kwemazuva maviri anova muvhuro nechipiri. Zvino musi wa16 tinotanga muMexico yekare, Mexico City, Mexico yekare. VaAgan Bright vachangobva kundifonera uye vakakwanisa kuwana nhandare huru yenzombe ikoko inokwana vanhu zviuru makumi matanhatu. Uye pane mazana mana emakereke ari kushanda pamwe chete akatonyoresa. Tiri kutarisira zviuru zana pamusangano wacho. Uye inguva yekutanga iyi tine zvekurumidza Mwari nazvo. Kekutanga munhoroondo yeMexico apo hurumende yakambogamuchira muprotestendi kuti apinde uye nekutipa nzvimbo yokuuya mairi. Kekutanga munhoroondo yeMexico muprotestendi paachambogamuchirwa uye General Valdivia uya ndiye mukuru wemauto eMexico achangoberekwa patsva uye akagamuchira Mweya Mutsvene. Uye neruremekedzo rwake kuna gavhuna weMexico vanotipa kodzero dzehurumende kuti tipinde tiine kuchengetedzwa nemauto. Uye kuti isu tiri ndine nhandare huru yenzombe ndicho chinhu chikurusa chirimo muMexico yose. Inogara zviuru makumi matanhatu vakatenderera sezvizvi tisingaverengeri nzvimbo yavanorwira munoziva imomo. Uye takaiwana kweusiku gumi hwakatevedzana zvino pasina kana chingazombomisa kusvika kwekupedzisira kweusiku gumi chaihwo ingei muchindinamatirawo. Ndinongonzwa kunzwa kutinhira kwemvura zhinji dzasi uko. Ndinongo vanhu vekuMexico vatendi vanyoro vakazvininipisa uye kungogutsikana kamwe chete ivo makatorike. Uye vakangogutsikana chete kuti chokwadi ichokwadi, zvinobva zvatopedza nyaya yacho zvachose. Zvino tichichimbidza kudzoka kubva kuMexico yekare tinodzoka kuno zvingada kuita musi wa30. Zvino musi wa1 ndiwo mangwanani eEaster patabhanekeri pano kuitira shumiro yekubuda kwezuva uye neshumiro yekupodzwa kwevarwere ichitevera uye neshumiro yerubhabhatidzo usiku ihwohwo patabhanekeri. Uye unogona kuudza shamwari dzako zvino kuti vaunze vose varwere vavo nevanotambudzwa pashumiro yepaEaster. Shumiro yokubuda kwezuva kusenseni kwemangwanani iwayo. Zvadaro mushure mayo kusvikana 10 o'clock nguva dza9:30 nguva yeSunday school yemazuva ese, imi mose muchafanira kuirongera Sunday school. Uye neshumiro yokupodzwa ichizotevera iyoyo, shumiro yenguva dzose yekupodzwa seyatinova nayo mumbuserere. Uye saka zvino guta reMexico richava apo kekutanga chiratidzo chitsva ichi chandakaudzwa naIshe chichange chichishanda panguva iyoyo. Saka tichachiedza zvakare Ishe vachida ipo pano mangwanani esvondo yeEaster tichishandisa makamuri maviri aya pano munoona. Saka tiri kutarisira nguva yakanaka kwazvo pano mangwanani eEaster. Uye neumbowo hwekuti Ishe Jesu vakamuka kubva kuvakafa vapenyu hongu changamire. Uye vanga vari vapenyu kubva paEaster yekutanga chaiyo uye vari pano pamwe nesu kunyange zvino. Uye ndiri kungovimba kuti Ishe vachatipa kudururwa kukuru kwemaropafadzo avo mangwanani iwayo. Zvino tozoenda ku tichibva pano zvino tichaenda kuChicago kuitira musi wa11 musi wa3 kusvika 11 uye tinosimuka nemuvhuro totangira ipapo nechipiri zvino totanga kusvika kwete ndeya 3 kusvika pana 8
and then on the 11th we began in Charlotte
uye ipapo musi wa 11 tinotanga muCharlotte kwete Columbia North Carolina uye zvakare kuSpindle North Carolina zvino zvadaro kubva ikoko tinoenda kuCharlotte South Carolina uyezve Anchorage Alaska tobva ipapo kusvika kumusoro muAnchorage Alaska zvadaro tozodzoka uye ndisina chandakanangana nacho asi zvichida pamwe panguva iyoyo tende rinenge ragadzirira kuva munzira oh ndichango munoziva here zvandinoda kuita munganamata pamwe neni here nezvazvo tarisai ndinoda nguva isati yarebesa kana ichivachida kuisa tende iri muno muFall City ndogara mumusangano wemavhiki mana kana matanhatu ndogara ndiri ipapo chaipo kusvikira hondo yapera uye iningei muchinamatira izvozvo zvino uye ndinoda kuriisa pano pakati peJeffersonville neNew Albany pane imwe nzvimbo uye ndoisa panogara vanhu mariri vangangosvika zviuru zvinomwe kana zvisere uye tinokwanisa kuwedzera zvimwezve nekufamba kwemazuva uye togara ipapo chaipo kusvika zvagadzirisika amen uyezve zvino ndinofunga musi wa11 kusvika 15 chikumi pakedal tabernacle kuindianapolis uye zvakare musi wa17 ndinotenda kusvika musi wa21 chikumi kunenge kuri kuminneapolis munhandare yenhabvu kunze ikoko munogara zviuru makumi maviri nezvinomwe ndiyo convention yepasi rose yevechristian businessmen ndichataura uye nekunamatira vanorwara manheru ega ega uye zvino namatirai izvi itai kudaro uye munamate nesimba ndinongonzwa kuti hatichina nguva yakawanda zvino uye ndinofanozvitaura handisi kuti ava ndiishe vari kutaura izvi zvino ndiri kufanotaura kuti gore rino america ichagamuchira kristu kana kuti icharamba kristu maona ndinotenda kuti iyi ndiyo ichave nguva yeshanduko iyo america ichapinda mairi tichava nerumutsiriro muzuva rino kana kuti hatizove nerumutsiriro uye ndinotenda kuti rino ndiro gore iro america ichaita sarudzo yayo uye ndinovimba kuti vachabudirira uye tichava nerumutsiro rukuru ruchapararira kwese tine kuparidzirwa kwakawanda nekuvhangera kwakawanda asi tinoda rumutsiriro haturudi here rumutsiriro chairwo ndirwo rwatiri kuda ishe vakuropafadzei ndinofara kuona hama Graham apo uye ndinotenda hama Smith vagere pamberi pavo chaipo hama Smith vanobva kuchurch of god uye pane vashumiri vakati wandei muno ndine chokwadi zvino tinokugamuchirai mose hama mumwe nemumwe nevayeni vari pakati pedu neungano yose tinongokudai uye zvino nezviziviso izvi apo ndinenge ndisipo uye nekucherechedza kuti manheru ano manheru echirayiro kuitira shumiro yechirayiro uye namatirai nesimba hama yedu inodikanwa Neville vanobata nzvimbo pano patabhanakeri vachiita basa guru uye nekuvatsvene vose kwose kwose inguva ine basa kwazvo inguva ine basa kwazvo ndinozvinzwa kubva zasi kuafrica uye pane kudana kweafrica uye hama Agenbright vanga vachindiudza parunhare nguva yapfuura kuti mambo wedzimwe nyika dziya dziri zasi uko ndangokanganwa chete kuti ndekupi ndinotenda kumusoro kuno kusweden switzerland ndichaiwana munguva pfupi Denmark yakanyora tsamba yakatsaurwa kuita kuti mwaka uno tiuye ikoko panguva ino muAfrica neIndia nzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana apo uye zvitsuwa zvekuHawaii yakapindawo musi uno kanenge katove kagumi kakatevedzana kavakadaidzira rumutsiriro vechristian businessmen vanoda kuendako kunze ikoko vongobhururuka napamusoro payo voita urongwa voronga musangano ndovaparidzira mangwanani iwayo uye ipapo potanga rumutsiriro muHawaii zvino pasi rose ndiro rava chechi yedu unoona pasi rose uye isu tiri varanda vake saka isu ngatingorangarirai shamwari kuti huno hunogona kuva usiku hwekupedzisira rino rinogona kuva gore rekupedzisira kana kuti pamwe ndicho chizvarwa chekupedzisira maona hatizive asi zvisinei tinoziva izvi sechokwadi chiripo kuti vapenyu vanoziva kuti vanofanira kufa zvakatemerwa kamwe chete kumunhu kuti afe uye shure kwaizvozvo kutongwa uye kana paine ari pano manheru ano asati agadzirira kusangana nazvo uye asina tariro yakaropafadzwa iyi dai uhu hwava usiku hwauchasarudza ishe jesu kamwe zvachose nokusingaperi zvino ngatinamatei baba vedu vekudenga tinoda kukutendai kubva pakadzika pemwoyo yedu tichiziva kuti takamirira pano tisiri kunetseka zvachose zvisinei kuti vanogadzira mabhomba emaatomu mangani uye vangani vevashandi vehurumende vavangaise kunze uko kuti vatarise ndege nyika iri kuhuta huta nekudedera takazorora patariro iyi yakaropafadzwa yatinayo. Tiri kuvimba nebasa ramwari rakapedzwa pakarivhari kuburikidza naKristu, tichiziva izvi kuti kana tabhanekeri iyi yepasi isisipo, tine imwe yakatotimirira mhiri inobwinya zvakawedzerwa nekure kure, uko kusina marwadzo kana kutambudzika urwere. Hakuna kuchembera kuchaibata, hakuzombova nebvudzi jena, hakuzombova nekuunyana, asi tichange tiri vechidiki ikoko nekusingaperi. Bhaibheri rakaropafadzwa risingagone kutaura chimwe chinhu kunze kwechokwadi rakatipa chivimbo chakaropafadzwa ichi, uye Mweya Mutsvene zvakare chapupu chinopupurira zvimwe chetezvo. Mwoyo yedu inoshuvira izvozvo, uye tinoziva kuti Bhaibheri rinotiudza kudaro, rinova shoko raMwari. Mbeu dzinofanira kudyarwa paivhu rakaorera iri kuti tizorore mutariro iyi. Mwari, ndinonamata kuti mubate munhu wose manheru ano ari kunze kwaKristu, uye muvaswededze mukufamba uku kwepedyo kunoshamisa. Podzai vanorwara vagere pano manheru ano, Ishe, pasina kupokana pakati peava vanhu vazhinji. Panofanirwa kuva neurwere pakati pedu, uye tinonamata kuti mugopodza munhu wese. Zvinouyai kushoko, Baba. Torai shoko rinova tambo yeupenyu, mavambo, Ishe, budiriro yese hungwaru. Tinonamata kuti Mweya Mutsvene utore shoko rimwe nerimwe woripa kumwoyo zvingori maringe nezvatinoda. Dai tawadzana pashoko, nekuti tinozvikumbira nemuzita raJesu. Amen. Kuitira kuverenga kushoma kwemagwaro manheru ano, kungoitira musoro wechidzidzo mudiki, kuedza kutsvaga chirevo chechidzidzo, uye timhanye nokukurumidza mushoko kuti tigova nechirayiro. Mangwana zvauri muvhuro, ndinoziva kuti hatidi kufunga pazvinhu izvozvo zvokudzokera kubasa, asi tinofanira kutarisana nazvo, uye nguva zhinji munoziva. Asi mushure mezvose, izvi zvakakosha kupfuura mabasa nezvimwe zvese, maona. Nokuti basa rako richasvika pakupera rimwe zuva, uye iwe uchaperawo pamwe naro. Asi kana uine upenyu husingaperi, haufe wakava nemagumo, ndewazienda nakuenda. Unoramba uchirarama nokusingaperi. Fungai nezvazvo, upenyu husingaperi hauna magumo. Kana nguva yakareba zvisingaverengeki yapfuura, iwe uchange uripo. Kana mamiriyoni makore paachapfuura, tichange tichiripo. Saka kwemazuva mashoma tiri pano pasi, mabasa hapana zvakanyanya zvaanozombova. Kungotibatsira tichienda mberi, kutenga zvokudya zvedu zvishoma nezvimwe zvakadaro todya. Zviri izvo zvatinofanirwa kuva nazvo. Zvino muna vakorinde vekutanga chitsauko 10, kutanga nendima 12. Naizvozvo regai uyo anofunga kuti akamira achenjere, zvichida angawa. Hakuna muedzo wakakubatai imi asi seuyo unouya kuvanhu vose. Asi Mwari akatendeka, asi uyo anoda kuti imi asingatenderi kuti muzoedzwa kupfuura pamunogona napo. Asi nemuedzo wese zvakare achakupai nzira yokupukunyika nayo kuti tive nekukwanisa kuzvitakura. Indima yakanaka zvakadii, dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pairi. Kugadzira nzira, ndizvo izvo zvandingada kutaura nezvazvo manheru ano. Unoziva, dai vawedzera maropafadzo avo kushoko ravo patiri kuteerera kushoko zvino. Mafungiro angu kuti kana shoko rinova iro mavambo ndiro rinova chinhu chinonyatsobata, nguva zhinji mushumiro dzangu dzekupodzwa kwevarwere ndinoedza kunyange mushure mokunge vadzidzisi vatopfuura nemazviri zvese. Ndinoedza kudzokazve uye ndotora shoko ndoisa nheyo. Usiku ushoma wapfuura ndakawana katsamba kadiki kekutsoropodza, chinova chinhu chakanaka. Mumwe murume akandiudza akati, hama Branham, muchingori mukomana mudiki nazvino, akati, ndaiparidza vhangeri musati maberekwa. Uye akati, ini makore angu ose 46, asi zvakadaro, iye akanga ari mudzidzisi wechimwe chikoro chebhaibheri. Akati, asi munhu uyo wemhando yenyu anodzidzisa vanhu, asi achizotaura mashoko sezvo makaita pane humwe usiku. Akati, ndinofunga kuti hazvina musoro. Akati, makataura kuti diabhori haana simba rekupodza. Akati, ngatiti, ko kana ndikakuudzai kuti diabhori ane simba rekupodza. Akati, zvino maizondibvunza kana dai manga makamira pano kuti ndinozviziva sei. Akati, regai ndikuudzei. Akati, mudhorobha medu muno mune mukadzi anogaramo ane mweya wakaipa. Uye iye, vanhu vanouya kwaari kuti vapodzwe. Ndokuti, anodzura bvudzi kubva mumusoro wavo, uye anopomba ropa kubva mutsinga dzavo, oriputira mubvudzi iri. Ofamba achidzika kurwizi, okandira chinhu ichi nepamusoro pebendekete rake, uye orega kucheuka. Kana akacheuka, akati, ipapo chirwere chinoramba chiri pamunhu. Asi anofanira kukandira murwizi sekunge kwaiva kukanganwira, obva afamba achienda, uye akati, zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vatinoverenga vanopodzwa. Akati, zvino kana diabhori asingagoni kupodza, ko munotiina izvozvo. Zvino ndakamupindura ndikati, hama yangu ine mutsa inodikanwa neruremekedzo rwese kumakore enyu munoona. Ruremekedzo rwese kumakore enyu ekudzidzisa. Asi ndichakuudzai zvino kuti Jesu Kristu akati diabhori haana simba rekupodza. Uye kana Jesu akazvitaura, izvozvo zvakatoringana neni. Akati, kana Satani achidzinga Satani, saka umambo hwake hwakapamuka uye hune magumo, uye haagoni kudzinga Satani. Zvadaro munozondibvunza, ko sei vanhu ava vakapodzwa? Chokwadi haasi munhu wacho, muroi wacho aive asinei nechekuita nazvo, sezvandisineiwo nechekuita nazvo kana chero mumwe munhu. Vanhu vari kusvika kwaari vachifunga kuti vari kuuya nenzira yakapiwa naMwari yekupodzwa kwavo. Kutenda kwavo pachavo muna Mwari ndiko kunopodza, maona. Ndiwo mauyiro avanofunga. Haasi muroi uyu, sekusangovawo kwekunge ari munhu wacho. Ehe. Saka naizvozvo, vhangeri rinogona bedzi kufamba kana kuti rinogona bedzi kusvika paya panodzidziswa shoko raMwari. Uye vanhu vanoisa tariro yavo pashoko raMwari rekusingaperi. Kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa neshoko. Chiremba Ade muno muguta shamwari yangu yandinoda akati kwandiri rimwe zuva, akati, Bili haufunge here kuti dai vanhu vaive nekutenda kwokubata muti kunze uko vaizowana zvibereko zvimwe chete? Ndikati, ko ungava nekutenda muna izvozvo sei? Kana uchigona kuva nekutenda kwakaenzana nekwakadaro, tenda uchitenda kuti inzira yakapiwa naMwari kuti ubate muti uye zvichizoshanda, ipapo vanogona kuzviita. Asi ndiani ane kutenda mumuti? Ndine kutenda mune zvakataurwa naMwari, uye ndinongotora izvozvo. Saka kutenda hakuna kuvakirwa pamusoro pejecha rinofamba-famba remanyau yekunzwisisa kwepfungwa. Asi kutenda kwakavakirwa pachiyero, shoko raMwari risingagumi, dombo remazera. Ipapo ndipo apo kutenda kunotora nzvimbo yako yekuzorora kwakadzama, uye hakuzungunuke kana kwakavakirwa ipapo. Zvino, kugadzira nzira. Handitendi kuti Mwari vanongoita basa ravo madira tivange. Ini handingaite rangu saizvozvo. Iwe haungaitewo rako. Jesu haana kufa pakarivhari kuti angoti, zvakanaka, zvino pamwe vanhu vachazondinzwirawo tsitsi nenyaya yekuti ndauya ndichienda panyika kuti nditore chimiro chenyama. Uye vachanyatsoponeswa pamwe kana vakaonawo kufa kwandinenge ndaita zvinosiririsa. Mwari havana kuita izvozvo. Jesu akafira chinangwa chimwe chete, uye chaive chekuponesa avo vakafanozivikanwa naMwari kuti vaizoponeswa. Ndizvozvo chaizvo. Mwari vaiziva kuti paizova nomumwe munhu achaponeswa, uye paifanira kuva negadziriro kana kuti nzira yakagadzirwa yekuti vaponeswe. Dai pakanga pasina, kuponeswa kwaisagoneka. Saka Mwari vachifanoziva kuti vanhu vaizoponeswa, vachiziva kuti vaiva vanani, vakatozoisa zano racho pasi. Zvinoungati kwandiri, hama Branham, zvino Mwari vanonyatsoziva kuti ndiani achaponeswa? Ndizvozvo chaizvo. Zvino kosei richiti, havadi kuti chero ani zvake aparare, havadi kuti chero ani zvake aparare, asi kuti vose vasvike pakutendeuka. Asi kuti vave Mwari, vanofanira kuziva kuti ndiani achaita izvozvo, kana kuti vakanga vasiri Mwari, nokuti ndivo vane masimba ose, vari pose pose, vanoziva zvinhu zvose. Vanoziva zvinhu zvose, vari panzvimbo dzose, uye vane masimba ose, saka kufanoziva kunotarisa kumashure, uye kunoti vakafanoona izvi, uye vakaziva, ndicho chikonzero vakakwanisa kutaura kuti magumo aiva akaita sei kubva kumavambo. Uye nokudaro, tichiziva kuti mazuva ose aya anoshamisa atiri kurarama maari zvino, uye nokumira tichipupura nokuona zvinhu zvatiri kuona zvino, Mwari vakanga vatoita gadziriro yazvo. Umwe usiku ndakashamisika kwazvo, mumwe mudzimai mudika akauya papuratifomu nzvimbo huru iya inokosha zviuru mazana matatu zvemadhora uko, uye aiva akapenda zvishoma kumeso kwake. Akamira ipapo akatanga kudedera. Ndikati, uri muLutheran kubudikidza nemweya mutsvene? Akati, hongu changamiri. Ini ndikati, wauya pano kuzonamatirwa, uye chikonzero chauri kufamba nenzira yauri kuita mabvi ose ari maviri akatyoka. Ndikati, izvozvo zvakakonzerwa netsaona yemotokari, uye motokari yawaityaira makore mana apfuura. Akati, ichocho ichokwadi. Ndikati, chiremba wako muchinda mudiki mupfupi ane mhanza uye anopfeka magirazi. Akati, ndizvozvo chaizvo. Ini ndikati, ari kukurapa nekuda kwemuma mabvi, vhupa racho rava nerurindi, uye kunyange nenyama yakakomberedza vhupa yave kutoora. Akati, ndizvozvo. Zvinoiye ndokuti, pangave netariro kwandiri here? Ndikati, zvinoenderana nemasvikiro ako kuna Ishe Jesu. Ndikati, akati, munogona kundibatsirawo here? Ndikati, kwete amai, hapana anogona kukubatsira iko zvino, asi munofanira kuzvibatsira imi pachenyu kumaropafadzo akapiwa naMwari kwamuri. Iye ndokuti, ndava zvino kutenda nemwoyo wangu wese. Ndikati, Ishe vakupodzai hanzvadzi, izvanzi naJehovha, mapodzwa. Akati, vaBranham, handina kumbobvira ndakakwanisa kufugama. Akati, kwemakore mana achichema akamira ipapo, achikwizanisa maoko ake, uye ungano huru yevanhu vachichema vakamutarisa, maLutheran, maPresbyterian. Ini ndikati, madii maenda zasi kuaritari munopfugama. Iye ndokuti, regai ndipfugame ipo pano, ipo pacho pandapodzwa. Haana kumbosuduruka kubva paanga akamira, asi akaziva kuti akanga apora. Pane chakaitika, maona, akazviziva, pakanga pasina zvokufungidzira pazviri. Ndikati, pfugamai pasi. Zvino kekutanga mumakore mana nemabvi ose maviri akatyoka, uye pese paine zvikofi zvakaumbika zvikabatana nemapfupa, mudzimai uyu semudzimai wechidiki akapfugama nemabvi ake misodzi ichiyerera kubva pamatama ake, akasimudza maoko ake kuna Mwari. Zvino akangosimuka kubva ipapo zviri nyore semusikana mudiki ndokufamba achibva papuratifomu. Chaiva chiichi? Mwari vakangogadzira nzira yaizvozvo. Zvino vakatumira vana chiremba ndizvozvo, uye vana chiremba vakanaka, uye vakanga vaita zvose zvavaigona kuita, asi Mwari vakanga vagadzira nzira ndizvozvo. Maona, mushure mekunge chiremba akundikana munzira yake, nzira yaMwari yakakwirira zvikuru kupfuura nzira yedu. Chinhu chinoshamisa zvakadini. Zvino kufunga manheru ano kuti iwe neni hatizo, hatidi kufunga izvi, asi isu takarerwa tiine hunhu hwenyika toti senguruve. Uye manheru ano tave vatsvene. Pane chimwe chinhu chakatozoitwa. Zvino takanga tisingagoni kuenda kudenga senguruve, tinofanirwa kupinda kudenga sevatsvene. Saka imwe gadziriro yakatozoitwa nokuda kwazvo, uye Mwari vakazviratidza zvakanakisa kwazvo muTestamende yekare, kumashure mubhuku raNumeri chingangove chitsauko 20, uye neuko muna Exodo nechepana 36-32. Uye tinozviona kuti nezuva reyananiso, Mwari mumifananidzo vachifanoratidza zvavaizoita mune aifanofananidzirwa paanouya uyo aiva Kristu. Muprisita mukuru akarayirwa kuti atore mbudzi mbiri, mbudzi duku odzitora kuti dzive yananiso, chipiriso, uye nenzombe yeimba yake pachake. Uye vazhinji venyimi vaverengi pano nevanonzvera Bhaibheri munonyatsoziva kuti yananiso dzainge dzakaita sei. Asi zvino mbudzi imwe chete paifanira kuva nemujenya waikandwa, uye mujenya waiwira pambudzi imwe chete yofa, uye ropa rembudzi iyi raiiswa pamusoro peimwe mbudzi yacho. Nemaoko emuprisita mukuru achireurura zvivi zvevanhu pamusoro pembudzi mhenyu. Zvino munhu ainge akakodzera aitakura mbudzi mhenyu pasi peruoko rwake. Zvinobva aenda kure murenje, uko mbudzi kwayaifanira kuzopararira. Zvino yoenda kunzvimbo iri yoga iri kure kure. Hazvichazokwanisiki zvachose mumamiriro iwayo kuti idzokere kumhuri yekwayo zvekare, asi kuti igare iri yoga nokusingaperi, yakatakura zviri zvevanhu kure. Zvino ndinoziva vadzidzi vakawanda zvichida vagere pano, uye kunyanya masavada. Vanoti imwe mbudzi yaiva Kristu, uye imwe yacho yaiva dhiabhori. Zvino hama, ndinofanira kusiyana zvishoma pane izvozvo. Hatigone kupirisa kuna dhiabhori. Mbudzi dziri mbiri dzaimiririra Kristu. Dziri mbiri dzaiva Kristu. Kristu ndiye wedu. Akajuja ropa nokuda kwezviri zvedu uye akazvitakura iye pachake kure. Diabhori haakwanisi kutakura zviri zvangu. Kristu ndiye mutakuri wezviri zvedu. Nyatsopa batai apa, ipapo kutenda kwako hakuzotsukunyuki. Kristu ndiye mutakuri wezviri zvedu uye nezvivi zvenyika. Kristu ndiye mhuka yaifa pamuchinjikwa. Teererai, gwayana rakabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika. Uye mifananidzo bedzi taiwana migove tichiziva kuti wacho ari kufananidzirwa achauya rimwe zuva. Sei akabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika? Nokuti Mwari vakazviona mupfungwa dzavo kuti zvinhu zvacho zvaizova zvakadii, uye kuti chechi yaizova yakadii, uye kuti zvinhu zvose zvaizova zvakadii. Zvino vakataura shoko, uye kana Mwari vataura shoko, zvatova sezvaiitwa pakare ipapo. Saka akaurayiwa kubva pakuvambwa kwenyika. Mazviona here? Kana wasvika pazviri zvino, worega kutenda kwako kuzorore kwakadzikama, kwete pamunhu, kwete padzidziso dzebhaibheri dzevanhu, kwete pamasangano emachechi, sekunaka kwakangoita ikoko, sekunaka kwakangoita munhu. Rega kutenda kwako kuzorore kwega mumabasa aKristu akapera paKarivhari, kuitira zvose zvivi pamwe neruponeso. Mazviona here? Cherechedzai. Kristu akauya uye akanga ari mhuka yaifa, nokuti akanga kare mumufananidzo atourayiwa nyika isati yavambwa. Mazviona here? Mwari vakazvitaura uye vakati zvichava saizvozvo. Saka kana Mwari vataura, zvinosimbiswa nokusingaperi kudenga. Shoko iro ndipo paunofanira kuva nekutenda. Kana uchitenda kuti iri ishoko raMwari rokusingaperi risingashanduke, zvino chirevo chose chakataurwa mushoko raMwari imbeu. Uye chose icho Mwari vakataura nezvacho mushoko chakatosimbiswa mukubwinya, uye chakapiwa kwauri kuti uwane chekuita nezvacho. Saka usatya kutora chero chikamu cheshoko raMwari rekusingaperi rakaropafadzwa. Worirovera hoko mumwoyo mako. Zvino rinofanira kunge riri muvhu. Zvino semuenzaniso, ndikatora tsanga yechibage ndikaidyara mumatombo-tombo ebhuru kana zvimwe zvakadaro, inogona kusakura nokuti imhando yevhu isiriyo. Asi kana ikapinda muivhu rakanaka rakaorera dema repamusoro, inokura zvechokwadi painongoiswamo. Uye kana shoko hezvinoika zvino, kana shoko raMwari rawira mumwoyo uzere nekutenda, rinotongofanira kukura, rinotofanira kubata. Ndicho chikonzero mudzimai uya paakamira ipapo nemabvi ose akazara calcium saizvozvo kubva pane zvakaendapo, uye nekutyoka kwemabvi paakatswanyika, uye nemapfupa akaora nerurindi, uye nenyamawo zvakare. Haana kutya kupfugama pamabvi ake. Nemhaka yei? Shoko rakanga rawira mukutenda. Rinobukira. Mazvibata here? Mwari nyika isati yavambwa vakataura kuti Kristu achazenge ari pano, uye aizouraya kufa asina mhosva kuitira vane mhosva. Uye Mwari pavakazvitaura, zvakanga zvatosimbiswa Mwari pavakazvitaura. Zvino risati rava shoko, rinofanira kunge riri pfungwa, nokuti shoko ipfungwa yaratidzwa. Uye kana Mwari mupfungwa dzavo vakaona zvinhu izvi, ipapo zvakanga zviri mupfungwa dzavo. Zvino vakazvitaura, ipapo zvinenge zvatopera kana Mwari vazvitaura, nokuti havakundikane uye havana chimwezve chavanogona kuita. Zvadaro, maonero aMwari, kana Mwari vakamboponesa vatadzi kumashure uko pahwaro hwekugamuchira chipiriso chinopiswa, chibayiro chakapiwa, vanofanira kuita zvimwe chetezvo nhasi, kana kuti vakaita zvisirizvo pavakagamuchira munhu wekutanga naizvozvo. Kana Mwari vakambopodza vanorwara kumashure uko pahwaro hweropa remhuka yakadeurwa, pahwaro hweyananiso, vanofanirwa kuita zvimwe chete nhasi, kana kuti vakakanganisa pavakapodza munhu wekutanga. Maona, havagoni kushanduka. Tinokura, tinoyaruka, tinowana zvinhu zviri nani, tinotaura nezvinhu zviri nani, tinopfeka zvipfeko zviri nani, kutyaira motokari iri nani, tiri kuwedzera kubudirira. Asi Mwari havakwanisi kuwedzera nenzira iyoyo, nokuti vakanga vakakwana kubva pakutanga, uye chakakwana hachigone kuwedzera zvakare, chakatokwana kare. Amen. Saka vasungirwe kuti zvino iri rave zera rakasiyana, tave nepfungwa iri nani zvino. Kana zvirizvo havagone kunge vari Mwari. Saka kana vari Mwari, zvavakataura kumashure uko vanofanirwa kugara nazvo, nokuti vakanga vakakwana ipapo uye vakakwana iko zvino. Mazviona here? Zvino havakwanisi kuwedzera kubudirira, havakwanise. Zvino ndinoreva kuti havakwanise kuita kuti zvinhu zvigove nani, kuita izvi zvishoma. Toti izvi zvingava zviri nani zvishoma. Unoti zvakadii negwayana rekare negwayana iri? Waiva mufananidzo wakamiririra, uye ivo vakati ndizvo. Vakataura nezvegwayana rakabayiwa kubva pakuvambwa kwenyika pakutanga. Ndichaisa ruvengo pane mbeu yake mudzimai nembeu yenyoka. Zvino ipapo kuzomirira kuzara kwenguva kuchisvika, Mwari vakapa rudzikiniro rwechivi kuburikidza neropa rakadeurwa regwayana richinongedza. Vakapa chinhu chimwe chete kubudikidza nemwedzi usiku, chokuva zuva panguva yemasikati, mwedzi uchiva uri mumvuri wezuva, kana kuti zuva richipenya pamwedzi richiita mumvuri. Mwedzi nezuva murume nemudzimai, uye zuva parinenge raenda rinokandira chiedza charo pamwedzi kutipa chiedza chiduku kusvikira zuva rauya. Uye kana zuva rauya, mwedzi unonyangadika. Uye Kristu ndiye zuva rakaenda mukubwinya, uye achivhenekera pachechi nemhando imwe chete yechiedza chaaipenya nacho paiva pano. Zvino chechi ndicho chiedza chenyika kusvikira Jesu auya, uye zvose zvinonyunguduka pamwe chete, kufanana nechiedza chemwedzi nechiedza chezuva. Zvinova chiedza chimwe chete pazvinobuda pamwe chete. Zvino kana Kristu nechechi yake vauya pamwe chete pamherenya muhuru, vanouya kuva chinhu chimwe. Uye nhasi imi muri chiedza chenyika. Kunge iye aripo, achinga asipo waro, ari kukupa chiedza chekuvheneka nacho paanenge ari pano. Zvinhu zvese zvekare, zvinhu zvese zvepanyika zvinofananidzira zvokudenga. Kunyange mabuwe-buwe nemadzvinyu nenyoka nezvimwe zvakadaro zvingori mhando dzemweya yakaipa pakuratidzika kwazvo. Sei kenza yakanzi kenza? Nekuti ine chimiro chegakanje, uye shoko rekuti kenza rinoreva kuti gakanje. Zvino munoona, zvinhu zvese izvozvo zvitori mifananidzo nemimvuri. Naizvozvo mbudzi yekurasirirwa yakaendeswa kure murenje munzvimbo iri yoga, yakaparadzaniswa nehama dzayo dzainogara nadzo, yakatakura zvivi zvevanhu pamusoro wayo. Yaiva mufananidzo waKristu achipatsanurwa kubva kuna Mwari, uye achibva muupo hwavo. Zvino ndokutakura zvivi zvedu kugehena, uye ipapo Mwari haana kumutendera. Dhavhidhi akati, handizotenderi mutsvene wangu kuti aone kuora, kana neni handizosiye mweya wake mugehena. Uye pazuva rechitatu akamuka zvakare kuitira kururamiswa kwedu. Asi akafananidzira mbudzi, mbudzi yekurasirira, uyewo nembudzi yechipiriso chezvivi, Mwari vachiita gadziriro uye nenzira yakapiwa. Mwari vanogara vachigadzira nzira yekupukunyuka nayo nguva dzose. Urwere hunokumanika pakona, Satani anokudzvanyira pasi pane imwe nzvimbo mushure mekunge wava muKristu. Pamwe wanga uri mutambi wenjuga. Mazviona here? Makadhi ari patafura. Uya titambe kani John, tinoziva kuti zviri mauri izvi. Satani aripo kuti akuedze. Asi Mwari Mungu, munguva dzose vanogadzira nzira yokupukunyuka nayo kana iwe ukangoigamuchira chete. Pamwe wanga uri chidhakwa, uye girazi riri pasi pemhuno yako. Zvino uya timwe kani John. Zvino kana iwe uchida kuteerera kuizwi iroro, iwe unobva waenda wakananga mukunoumburuka kwako mumatope zvakare. Asi Mwari vanogara varipo. Tendeutsira pfungwa dzako kudenga, uye utarise wakananga kuKarivhari, uye uti, Mweya Mutsvene wakaropafadzwa, uyai kwandiri, ndiri mukushayiwa. Tarisa uone zvichaitika. Mwari vachagadzira nzira yekupukunyuka nayo nguva dzese, nokuti vachazviita. Mwari vagara vachizviita. Uye zvino cherechedzai, nyika isati yaparadzwa varume pavakanga vari muzvivi uye vanhu vaive vazere nezvivi munyika mwari vakagadzira nzira yokupukunyuka nayo kune avo vakada kupukunyuka nayo mwari vakaita kuti areka ivakwe igadzirirwe Noa akavaka areka kuitira kugadzirira areka iyi kuitira gadziriro yenzira teererai kubva kuitira nzira yokupukunyuka nayo yakahasha nekutonga kwamwari zvakanga zvichiungana kumatenga kuti zvigodirwa pamusoro perudzi ruzere nezvivi pamusoro pevanhu vazere nezvivi vakairamba vane mitsipa mikukutu vakafamba vachipesana nemirayiro yamwari nguva dzose hasha idzi dzainge dziri kuungana mumatenga kuti dzidururwe pamusoro pavanhu mukutongwa mwari vane ngoni vakagadzira nzira yekupukunyuka nayo kune avo vanoda kufamba mairi nzira yekupukunyuka nayo iye zvino tasvika panzvimbo zvakare apo kutongwa kuri kuungana uye kana zvakadaro pazuva iroro munguva yekuparadzwa nemvura zhinji ko zvakawedzerwa zvakadii nhasi apo kuguma kwenhoroondo yenguva apo kuguma kwenhoroondo yemarudzi uye zvosvika panhongonya kutsamwa kwamwari kwawedzera zvakadii pamusoro pemamiriyoni evanhu uri kuungana pamwe chete kusvikira chivi chatekeshera nenyika kusvikira yava kuzunguzika sechidhakwa chiri kudzedzereka chichienda kumba na 4 o'clock chatokwira kupfuura mwedzi nenyeredzi kusvika chasvika panguo dzajehovha wehondo ipapo iri kudzedzereka pasi pemutoro wedzidziso yayo yakagadzirwa nevanhu yekuzvichengetedzera kwayo dzidziso dzayo dzebhaibheri vakatora mirayiro yamwari vakaita kuti ishaye basa kubudikidza nokudzidzisa tsika dzavo dzevanhu vachida kurumbidzwa navanhu kudarika kurumbidzwa namwari vadzidzisi vedu vakanga vava kudziya uye vachiisa pakungova nhengo yechechi uye vachiti zvakanaka chero bedzi uri wechechi ingokanganwa nezvazvo asi hama mwari vakagadzira nzira yekupukunyuka nayo uye uchafanira kusvika pane zvinodiwa namwari uye zviri kubudikidza nakristu jesu ishe wedu hakuna imwe nheyo inoteyiwa asi iyo yakatoteyiwa kare kwete hakuna imwe kuvakira pamusoro peimwe nheyo kwakafanana nemashanga nevhu mafashamo achaikukura uye kuwa kwacho kuchava kukuru asi jesu akati pamusoro pedombo iri ndichavakira chechi yangu uye masuo egehena angaikunde chii chaakaivakira pamusoro pacho pachokwadi chakazarurwa pamweya chekuti ndiye mwanakomana wamwari ko vanhu vanoti ini mwanakomana wemunhu ndinaaniko vamwe vanoti Eriya uye vamwe vanoti Mozesi uye vamwe vanoti Johani Mubhabhatidzi nevamwe vakadaro asi ini munoti ndinaani pasina kuzeza pasina kutora yepiri teerera mutadzi ndiyo nzira yaunomugamuchira nayo akanga ainaye aiziva zvaaiva zvino asati atombofunga kechipiri mweya mutsvene wakabva wamubata uye ndokuti ndimi kristu mwanakomana wamwari mupenyu akati iwe wakaropafadzwa iwe simoni bhajona nokuti nyama neropa hazvina kuzarura izvi kwauri hauna kumbodzidza izvi kubva kudzidzo yemumwe munhu yebhaibheri hauna kumbobva kuseminari uinazvo asi baba vangu vari kudenga vazvizarura kwauri pamusoro pedombo iri ndichavaka chechi yangu uye masuo egehena haangaikunde mafashamo anogona kuuya uye maatomiki angadonha nezvese asi uyo akachengeteka muna kristu achatasva padutu remaatomu zvimwe chete sezvakaita Noa dutu remafashamo akachengeteka ari muareka rega kutenda kwako kudonhere zasi mazviri kamwe chete ugoona zvinoitika padombo ramwari rakasimba pamifananidzo mwari vanogadzira nzira yokupukunyuka nayo nguva dzese vanofanira kugadzira nzira yokupukunyuka nayo kana nguva yacho yakakosha yasvika mwari ndimwari jehovha jire jehovha jire zvinoreva kuti ishe vachazvipa pachavo chibayiro nokuti ishe vachazvigadzirira pachavo nzira yekupukunyuka nayo mwari vanogona kuipa nokuti ivo musiki uye mwari kamwe zvachose pakarivhari amen. Ipapo apo ngirozi huru dzekudenga apo nyika dzose dzemadhimoni dzakadedera. Nyika payakaita kubvunda kwekutya ikazungunutsa guva, uye zuva parakagwina gwina rikarembera seri ikoko ndokushanduka kuita dema, apo mwedzi nenyeredzi zvakazununguka zvichibva panzvimbo dzazvo. Vakadzikinurwa vemazera ose, uye nemumazera achauya vachacherechedza nguva iyoyo. Pakafa mwanakomana waMwari, ipapo akatorera Satani simba rose, kunyange rufu negehena. Guva nekutya kwese zvakamedzwa ipapo pakarivhani. Paakabhadhara muripo mukurusa uye pakazofa gwayana, uye zvivi zvikaiswa paari, akanga ari mutakuri wezvivi, akazviendesa kugehena kunova ndiko kwazvinobva, uye Mwari vakamumutsa nezuva retatu. Uye nekutenda izvozvo tinoruramiswa nekutenda pahwaro hweropa rakadeurwa raIshe Jesu Kristu. Amen. Mwari vachigadzira nzira yekupukunyuka nayo. Oh, hama, sezvamunoona ma, munonzwa ambulance ichirira, pese pamunonzwa imwe yadzo, chiratidzo chekuti muri kuenda nenzira iyoyo. Pese paunopfuura nepamakuva chiratidzo, uri kuenda nenzira iyoyo. Pese panoonekwa kunyana kumwe kumeso, uye nebvudzi jena rimwe mumusoro, chiratidzo, uri kuenda nenzira iyoyo. Ndiko kusaka zvino Paulo aigona kutaura netariro iyoyo yemazviro kwazvo yakadzika midzi uye yakadzikama yave maari sezvizvi. Ini zvangu, paakasvika pakupera kwenzira, akabva ati, ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu. Ndakachengeta kutenda, kubva zvino ndakachengeterwa korona yokururama. Ishe mutongi wakarurama achandipa pazuva iroro, kwete ini ndoga, asi vose vanoda kuonekwa kwake. Paunenge uchirwara uye waneta neupenyu huno hwekare, uye uchada kuone kwa Ishe Jesu zviri nani kupfuura kuda kwaunoita chikafu chako patafura kana mudzimai wako kana vana vako. Zvino ipapo pane korona yawakachengeterwa. Kwete korona, korona yegoridhe yekuisa pamusoro wako, asi mutumbi usina marwadzo. Iwo wakapfekedzwa korona mukubwinya kwaMwari, wakapfekedzwa korona mukusafa kwaJesu Kristu. Ndizvo zvawakachengeterwa, zvauchapiwa naIshe mutongi akarurama yaachakupa nezuva iroro. Ndiro zuva ratinotarisira. Mwari vakagadzirira mumwe nomumwe wedu nzira yokupukunyuka nayo. Zvirokwazvo vakazviita. Apo Dhanieri muprofita, mwana waMwari, akakandwa mugomba reshumba. Paive nenguva iyo Dhanieri paainge akatendeka, akasimudza mahwindo ake uye asingatyi zvakataurwa namambo. Uye paka akanyengetera zvisinei nechiziviso kuruzhinji chakanga chaitwa, Dhanieri akanamata zvakangodaro, achinge akatarisa kuJerusarema achinamata. Kana vanhu vakatarisa kuJerusarema vakanyengetera, iro guta uko chibayiro chinopiswa kwachakaitirwa, ndicho chikonzero Dhanieri akatarisa nzira iyoyo akanamata, nokuti Ishe vakanga vatotaura kuti vanhu vakange vari mudambudziko chero nguva uye vakatarisa kunzvimbo ino tsvene vakanamata. Zvinoinzwai, ndichanzwa kubva kudenga, Soromoni paakakumikidza temberi. Ndicho chikonzero Jona aive nekutenda paakaita izvozvo, paakanga aine masora emugungwa akamonera muhuro make, uye akamira mumarutsi mudumbu rehove, ari pasi pasi pakadzika penyanza, ari pagungwa raive nedutu. Akati zvinhu zvenhema zvisina maturo, asi kamwe chetezve ndichatarira kutemberi yenyu tsvene Mwari. Mwari vakaita chimwe chinhu, vakagadzirira Jona nzira yekupukunyuka nayo. Zvavakaita hapana anoziva, ichakavanzika chaMwari pachavo. Asi zvisinei nekuti zvakanga zvisingagoneke sei, Mwari vanogona kushandura mamiriro ezvinhu. Vanogona kuita kuti zvisingagoneki zvive zvinokwanisika, uye kwete kuti zvingokwanisika chete, asi vanogona kuita kuti zvive mazviro kwazvo kana vanhu vachinge vatora Mwari pashoko ravo uye vogamuchira nzira yakapiwa iyo Mwari vakapa kumunhu. Mwari vakaita chimwe chinhu, vanogona kunge vakaisa tende reoxygen zasi ikoko. Handizive chavakaita mudumbu rehove iyi, asi vakachengeta Jona imomo kwemazuva matatu neusiku semufananidzo, kuti Kristu aizorara asina oksijeni mudumbu renyika, uye nezuva retatu achizobudamo zvakare. Waiva mufananidzo. Vakagadzira nzira yekupukunyuka nayo, vachagara vachidaro. Dhanieri paakamirapo uye shumba dzichiuya dzichimhanyira kwaari, makanga musina kana kutya mumwoyo wemutana mutsvene uyu. Asi akamira ipapo, uye Mwari vakanga vasati vapedza naye. Zvino shumba dzisati dzamubata, ngirozi yakazvitambanudzira pamberi padzo. pasina kupokana, asi chaive chiedza chimwe chete chinopfuta chakaonekwa naSauro weTarso panzira achienda kuDamasco. Chiedza chikuru chakapenya uye vakatarisa, zvino vakasaziva chakanga chichitora nzvimbo. Zvino Sauro akawa kubva pabhiza rake, zvino inzwi rikabuda kubva muchiedza richiti, "Sauro, Sauro, unonditambudzireiko?" Akati, "Ndianiko Ishe?" Akati, "Ndini Jesu wauri kutambudza." Vakanga vari vana vechiHebheru vakanga vakatendeka kuvimbiso yaMwari, vakanga vari zasi imomo muvira remoto, kana kuti muBhabhironi waro vachienda kuvira remoto, nhano imwe chete pakati pavo nerufu. Zvingave izvozvo zvakanyanyodii kuvanhu vari pano manheru ano? Panogona kunge paine zuva rimwe chete pakati pako nekuparadzana nekusingaperi. Iwe uchaita sarudzo yako iko zvino, nzira yakapiwa iwe kare kana ukaibvuma. Nhano imwe chete, akadaro Jonatani kuna Dhavhidhi pavaipfuura uta, nhano imwe chete pakati pangu nerufu. Uye nhano imwe chete pakati pavo nerufu, asi panguva iyoyo yakaoma, Mwari vakapa nzira yekupukunyuka nayo, uye vakatumira muvira remoto iroro Ishe Jesu Kristu, uye ndokuchengeta moto kubva pavari. Akanga ari Enoki, uyo akataura kuti akafamba naMwari kwemakore mazana mashanu uye akava neuchapupu hwekuti iye akafadza Mwari, aiva nekutenda kwekuti iye aisazoona rufu. Mwari vaizozviita sei? Pakanga pasina kana ndege yejeti mumazuva iwayo kuti imusimudze achibva patsoka dzake, asi Mwari vakapa nzira, shanduko yakatora Enoki kubva panyika ichimuisa mukubwinya asina kuwana rufu. Akanga ari Eriya akayambuka nyanza kana kuti rwizi rweJorodhani zuva iroro nokurupamura kubva kune rumwe rutivi kuenda kune rumwe. Zvino Eriya paakanga agadzirira kuenda kudenga asina kufa, ndiMwari vakamugadzirira nzira. Kwete ndege yejeti, asi vakatumira ngoro yemoto yaifambiswa nemabhiza emoto. Mwari vakapa nzira munguva iyoyo, nzira yekupukunyuka nayo kubva kurufu. Akanga ari Mozesi ndinotenda, akatevera vana veIsraeri kana kuti akavatungamirira vachitevera chiedza shongwe yemoto murenje. Mozesi ndiye akatsungirira kusvika kumagumo. Akanga ari Mozesi pamakore zana nemakumi maviri mushure memakore makumi masere okushumira Mwari. Akamira pagomo akatarisa kunyika ichipikirwa, aine misodzi ichiyerera nepamatama ake. Emutana ane makore zana nemakumi maviri okuberekwa, akanga adarika nemunzvimbo dzine minzwa, akanga apinda nemumvura dzakadzika, akanga aravira mukombe unovava, mukombe wenduru nekusuwa, akanga agara nevanhu vasingateereri semufundisi wavo. Akavatungamira kubva panzvimbo nenzvimbo, akatsungirira navo pakugunun'una kwavo, ndokuzvikanjira pachake pamukaha ndokuti, "Mwari, torai ini musati matora ava." Akanga ari Mozisi akamirapo semutana, achiziva kuti panzira dzose akanga ari mufananidzo waKristu, achiziva nemamwe maitiro neimwe nzira Mwari zviro kwazvo vaizomutora, nokuti vakatozomuunza kumusoro zvakare semufananidzo waKristu. Akazvarwa ari muprofita saKristu, uye kwete muprofita chete asi mutungamiriri nezvimwe zvakadaro. Akavigwa mutsanga saKristu akaendeswa kuIjipita. Akanga ari mupi womurayiro sezvaiva Kristu pagomo remiOrivhi, aigara achibva kuSinai. Nenzira yose akanga ari mufananidzo waKristu. Zvino paakanga akwegura uye rufu rwakamutarisa pachiso, ko aizombounza sei rumuko? Asi pakangosvika nguva yakakosha iyi, Mwari vakapa nzira. Mweya wakati uchibuda maari uye achiva nemagwiriri ekutandadza pauro pake, akatarisa pakanga paine parutivi rwake. Zvino ipapo paive pakamira dombo riya, Mwari vakapa dombo. Dombo rakanga riri Kristu Jesu akanga ari murenje. Mozesi akatsungirira kusvika padombo. Mwari, ndipewo nyasha kuti nditsungirire panyaya imwe cheteyo, uye kana mweya weupenyu hwangu uchinge watorwa kubva mumutumbi uno, regai ndione dombo rakamira ipapo. Akakwira pamusoro pedombo, uye ngirozi dzikauya ndokumutakura dzichienda naye. Makore mazana masere akatevera, akanga akamira muParestina aina Eriya. Vakamira ipapo vachitaura naJesu muchinjikwa usati wauya. Mwari vakagadzira nzira yekupukunyuka nayo. Zviviri zvezvinhu zvikurusa mutestamende yekare zvandinoona muzviprofita, mapoka makuru maviri zvaiva izvi: vanhu vakatarisira kunguva yaizosvika Mesiya. Zvino mushure mekunge Mesiya auya, vakatarisira kunguva iyo Mweya Mutsvene waizouya. pakupedzisira munguva yakafanira mifananidzo yose kumashure uko yavakava nayo kubudikidza nevaprofita nezvose mifananidzo yese neyananiso dzavaiva nadzo mesiya pakupedzisira akauya zvikagadziriswa nekuti mwari vakanga vataura kudaro zvino vakatarisira nguva yekuti chechi huru inobwinya yaizova isina gwapa kana kuunyana iyo yaizopenya panyika senyeredzi vakatarisira nguva iyoyo zvichafamba sei akanga afa kwemazuva matatu neusiku akamuka zvakare akazviratidza kune vane mazana mashanu uye akakwira kudenga akavasiya pano panyika vari vega ko ingave iri chechi inobwinya sei iye mutungamiriri wacho aenda mwari vakavimbisa chechi yaigona sei kuva chiedza chaizopenya panzvimbo yake mushure mokunge iye aenda paakati ipapo kwechinguva chiduku uye nyika haizondionazve asi imi muchandiona nokuti ndichange ndinemi kunyange mamuri kusvika kumagumo enyika zvinhu zvandinoita imi muchazviitawo endai munyika yose munoparidza evhangeri zviratidzo izvi zvichatevera kune avo vanotenda ko vangazviita sei kristu asisipo kwavari ko vangazviita sei kana mwari vavapa vimbiso asi tarisai mwari vakapa pendekosti apo mweya mutsvene pauzima wakaburuka uye ukatora mitumbi yevanhu inofa mushure mekunge vacheneswa nekuyananisa kwaishe jesu kristu zvino mweya mutsvene akatora munhu iyeye pakutonga kwake akamutuma nezviratidzo nezvishamiso neminana zvichitevera mwari vakapa nzira havana kukwanisa kuzviita mavari pachavo vaive vanhu vakaita seweneni vaizozviita sei havaikwanisa asi mwari vakapa nzira yekupukunyuka nayo pavaive vari muimba yepamusoro vakafunga kuti vanhu vaizovaseka vakafunga kuti vaizova izvi izvo kana zvimwewo vakanga vakavhara mawindo ese uye magonhi akakiwa ko vaizozviita sei vaive mbwende vakanga vasina musana vaive nebvupa rakapfava rehuku kwete musana chaiwo wemweya mutsvene vaive vakakiya magonhi vakanga vachitya vakanga vachinyara kubuda zvino votarisana neruzhinji ko vaizozviita sei asi mwari vakatumira pendekost rubhabhatidzo rumweya mutsvene vakavhura mahwindo nemasuo kuti bhenengene uye havo hutu ndokuenda mumigwagwa mwari vakazvivimbisa kana mwari vavimbisa mwari vanochengeta shoko ravo vanogadzira nzira yekupukunyuka nayo havambofa vakatendera kuti uyedzwe zvinodarika chero chinhu chavasingazokugadzirira nzira yekupukunyuka nayo vachazviita nepano patiri takararama muzuva rezuva rine dima kuine makore kuchinaya chechi ine chimwe chikamu kunze chimwe chikamu mukati vanonetsekana kuti izvi vangazviita sei uye vangaita sei vakanga vasina chiedza asi muprofita akati kuchava nechiedza munguva yemanheru zvingagodaro sei isu tine chechi muzuva rino chechi iya inobwinya iri kuzova pano panyika kana jesu wouya kuzogamuchira chechi ine kubwinya tiri kugamuchira mvura inonaya yekupedzisira ichidururwa migove miviri yemweya mutsvene iri kuuya panyika iri kutsvaira marudzi ose uye moto werumutsiriro uri kupfuta pazvikomo zvose muchina mujapani kubva kukorea muafrica ine rima uye nekwese kwese mweya mutsvene uri kudururwa pamusoro pevanhu mwari vakagadzira nzira maziso angu asingaona akapodzwa sei mwari vakagadzira nzira hareruya hongu changamire vanogara vachigadzira nzira uye iwe uri pano uri panyika nhasi imi makamirira kunyaradzwa imi muri vafambi nevaeni ivaisa dhavhidhi dhavhidhi akanga achienda kuhondo haana kuenda achinetseka haana kuenda aine pfungwa mbiri haana kuenda achifunga kuti pamwe zvingangoitika asi akamirira ari mugwenzi remuhabhurosi kusvikira mushure mechinguva pakava nerunyararo rukuru pasina chaitika mushure mechinguva kubva nechekure akanzwa mashizha achitanga ndokuwedzera ruzha achiwedzera ruzha nekuwedzera ruzha mushure mechinguva kuvhuvhucha kukuru kwemhepo kwakauya pamberi pake akaziva kuti vaive mwari nehondo tsvene yengirozi vaienda mberi kwake iye ndokuvhomora munondo wake akarwa hondo akakonzera kuti muvengi atize hama usasvetuka mudenga uye ugofunga chimwe chinhu iwe usati wagadzirira kuenda nazvino mira uye woona kuti hakusi kungojoina chechi hakusi kukwazisana maoko nemuparidzi kana kubhabhatidzwa mumvura asi kugamuchira chibayiro chakapiwa namwari jesu kristu semunhu mumwoyo mako mweya mutsvene uchaenda mberi kwako semhepo inovhuvhuta ichibvisa zvinhu zvose kubva munzira amen ndizvozvo zvino ivai makristu imi muri munzira ivai vanhu chaivo vanotya mwari pane rumutsiriro rwuri kuuya pano munguva pfupi iri kutevera musangano mukuru wemutende ndiri kungozviona ndizvozvo unoda kuitei zvibate iwe pachako kuno imwe nguva yapfuura zasi kumaodzanyemba
kwaiva nevanhu vaisipfuura vachitenga nhapwa nezvakadaro. Zvaingoitika kuti ndaingofunga kanyaya kadikaka. Pavaipfuura neko vachitenga nhapwa, vaicherechedza kuti vanhu vanonzwisa uromba ava vakanga vakarohwa. Vaivenga kusiya nyika yavo uye vaiziva kuti havazodzokeri zvakare. Vanhu vechitema vainzwisa tsitsi mabatirwo avaitwa. Rimwe zuva zvakaitika kuti vakaona mumwe mukomana akamisa dundundu rake. Havaitombomurova, kwete changamire. Mumwe mutengi akauya nepo akati, regai nditenge nhapwa iyo. Akati haasi kutengeswa. Akati, zvakanaka, chii chinomuita kuti asiyane zvakanyanya? Ndiye mukuru pamusoro pavo vose here? Ndokuti kwete. Akati, chii chinomupa musiyano? Munomurega achidya zviri nani here? Akati, kwete, anodya pamwe chete nevamwe vose. Akati, chii chinomuita kuti ave nemusiyano zvikuru? Akati, ndakatozozivawo kuti baba vake ndiwo mambo wedzinza ravo. Kunyange zvake ari kunyika iri kure, achiri kukandira mapendekete ake kumashure, iye murume akaberekerwa muumambo. Baba vake ndimambo kunyange ari mutorwa. Baba vake ndimambo. Baba vangu vakapfuma nedzimba neminda. Vakabata upfumi hwenyika muruoko rwavo. Hwemarubhi nemadhaimani nesirivheri nendarama. Midziyo yavo izere vane pfuma isingagoni kuverengwa. Isu vanhu vari pano vepatabhanekeri ino tine umboo usingakundikane hwaShe Jesu vakamuka kuvakafa nerumutsiriro rwakatsvaira nyika kubva panzvimbo diki yakazvininipisa seino zvakangofanana nechidyiro chezvipfuyo chemuBheterehema uye zvichida yakatoninipa kudarika ipapo. Asi kubudikidza nepano Mwari vakatumira rumutsiriro rukuru rwakaunza makumi ezviuru hongu kupinda mumamiriyoni chaiwo muumambo hwaMwari. Ungada kuva mugari pamwe chete nesu here? Wagadzira here manheru ano mutadzi kukandira pasi kusava nehanya kwako kukandira pasi upenyu hwako hwezvivi uye wotwasanudza mapendekete ako kuti ubatane neboka iri remauto? Evanhu vari kufambira mberi vachitenda kuti yananiso yaIshe Jesu Kristu inotichenesa kubva kuchivi chose. Ngatinamatei tichikotamisa misoro yedu. Baba vedu vekudenga vane mutsa, manheru ano apo takamirira pamuri tichitarisira kuti mweya mutsvene waMwari mukuru ufambe nemuungano ino uye ugoita zvakawandisa nekupfuurira. Sezvo tatogadzirira zvino manheru ano ekutora chirayiro, Mwari Baba, tinonamata kuti mutaure kumwoyo yevatadzi manheru ano. Ngavauye Ishe, kwete pamanyawi oga, kwete pane imwe nyaya inosuwisa, asi pane shoko raMwari risina kusvibiswa. Kuti Mwari vakada nyika nokudaro vakapa mwanakomana wavo akaberekwa ari oga, kuti ani naani anotenda maari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Mwari itai manheru ano kuti mashoko aIshe Jesu ari muna mutsvene Johani 5:24 agorira mumwoyo wese. Uyo anonzwa mashoko angu nekutenda kune uyo akandituma ane upenyu husingaperi uye haangauyi mukutongwa, asi apfuura achibva murufu achienda kuupenyu. Dai vazhinji vapfuura nguva ino vachibva murufu vachienda kuupenyu. Apo takamirira mweya mutsvene nemuzita raJesu Kristu. Uye nemisoro yenyu yakakotamiswa. Handizivi apo hanzvadzi chiridza kana munhu wese muKristu ari mumunamato. Pangave here nemurume, mudzimai, mukomana kana musikana angasimudza ruoko rwake kuna Mwari, kwete kwandiri. Uye uchiti, chokwadi izvi, ndinosimudza ruoko rwangu kuti nditi kwamuri Mwari, ndinotenda kuti kutonga kwagadzirira kurova panyika, uye ndiri pasi pekupomerwa kwokutonga uku. Ndinofanira kuparadzaniswa ndichibva kuna Mwari, kubva muupo hwechechi, kubva muupo hwevanhu maKristu. Ndinofanira kutambudzwa nokusingaperi mugehena razienda nakuenda. Asi manheru ano ndinonzwa mweya wenyu uchitaura kwandiri kuti ndinofanira kunge ndakasarudzwa naMwari, nekuti Jesu akati hapana munhu angauya kwandiri kunze kwokunge Baba vamukweva. Uye ndinonzwa kudhonzwa kwakati siyanei mumwoyo mangu zvekuti ndava kuda zvino kugamuchira Kristu semuponesi wangu pachangu. Uye Mwari, ndinosimudza ruoko rwangu kwamuri ndichiti kune izvi ndava zvino kugamuchira mwanakomana wenyu Jesu Kristu. Chibayiro chamakapa chekuitira kuipa kwangu uye nezvivi zvine mbiri yakashata, ndava zvino kusimudza maoko angu kwamuri. Ungazviitawo here? Murume kana mudzimai, mukomana kana musikana ari muno panguva ino, ungasimudza maoko ako woti neizvi ndava zvino kugamuchira Ishe Jesu Kristu semuponesi wangu. Takakumirira kwechinguvana kuti uite sarudzo yako. Ingosimudza ruoko rwako, Mwari vakuropafadze mukomana mudiki. Mumwe munhu, simudza ruoko rwako uti Mwari vakuropafadze hama yangu. Zvakanaka, uri kuzviita kuna Mwari kwete kwandiri. Vose vakatenda, vakabhabhatidzwa uye vakawedzerwa kuchechi, vanhu zviuru zvitatu vakaponeswa. Pane chitubu chizere neropa. Zviro kwazvo, ungazvikandiramo here iko zvino nekutenda uchiti, Ishe Mwari, ndave zvino kuzvisunungura. Ndakaenda kualtari kakawanda, ndakaita izvo kana kuti ndakajoina chechi. Ndakaedza kunzvenga hasha, asi manheru ano ndiri kuuya nenzira iyi, papfungwa yekuti Jesu Kristu akafa panzvimbo yangu. akanga ari gwayana rechibayiro, akanga ari mbudzi yekurasirira, akanga ari zvose, uye maari ndakakwana. Akatakura zvivi zvangu, akatora nzvimbo yangu paKarivhari, akatora nzvimbo yangu pasi pehasha dzaMwari, akatora nzvimbo yangu pasi pemurango waMwari, akatora nzvimbo yangu mugehena. Uye kuti ini nditore nzvimbo yake kudenga, kuti ndive mwanakomana waMwari, ndinogamuchira hwaro ihwohwo iko zvino semutadzi ndinotenda. Ivai mumunamato chechi, apo mumwe munhu ari kutora sarudzo yashe. Namatai, kurasikirwa nezvakadi? Ose madzvanga avo emhosva. Mujudha murudzi musungwa kana akasununguka. Mutadzi kana nhengo yechechi. Prisita chiremba gweta chero zvaungava. Kurasikirwa nemadzvanga ako ose emhosva nekutenda muna Ishe Jesu mugamuchire semuponesi wako. Teererai pandima iyi patiri kuimba chinyararire zvino. Kumagumo kwenzira, tariro dzese dzapera, pakaonekwa chitubu. Uri kumagumo here manheru ano ekuda kwako? Zvino baba vekudenga, zvose zviri mumaoko enyu. Murume wechikuru nemukomana wechidiki vasimudza maoko avo kuti vanoda kukugamuchirai. Apo chitubu chazarurwa kubudikidza neshoko. Tinoyemura ruwadzano rwenyu nesu Ishe, Mweya Mutsvene. Pamwe vese maKristu, vese vakachengeteka. Ndimi munoziva mwoyo yavo Ishe. Vangadai vayambuka kunyange muganhu uri pakati petsitsi nekutongwa, vasingazoshuvi zvakare kusimudza ruoko rwavo, kana kusazoshuva zvakare kuve nekunzwa kupi zvako kwekuti munovadaidza. Ndinonamata baba, kana zviri izvo ivaiwo netsitsi. Mwari, ndinonamata kuti muponese murume uyo Ishe. Ndinonamata kuti iko zvino pasi pemwoyo wake mabhere emufaro ekudenga ari kurira, uye nekakomana ako zvimwe chetezvo. Tichiziva izvi kuti Jesu akataura shoko iri, uyo anonzwa mashoko angu achitenda kune uyo wakandituma, ane upenyu husingaperi uye haazosviki pakupomerwa, asi abva murufu achienda kuupenyu. Ndiro shoko renyu baba, uye tinoritenda. Vapei mufaro usingaperi zvino wekuti vagamuchira upenyu husingaperi. Tinonamata kuti muchaita kuti upenyu hwavo huzare nemufaro nezvibereko uye nekufara. Zviite Ishe. Ropafadzai vamwe apo takamirira pamuri. Nemuzita raJesu tinonamata. Amen.